Vamunangagwa vatambirwa nemufaro pavasvika munhandare yeRufaro Stadium mange muchiitwa urongwa hwanhasi. Vachitaura kuzviuru nezviuru zvevanhu zvaungana nhasi, mutungamiri wenyika ati mauto ari kuita basa rinodadisa zvikuru mukuchengetedza runyararo. Vamunangagwa vatiwo,
"Beyond Africa, Zimbabwe is grateful for the long-standing support we are receiving.
Zimbabwe inotenda rudo nerutsigiro rwatiri kuwana kubva kuhama dzedu neshamwari dzedu dzakaita seChina, Russia, India, Indonesia, Malaysia nePakistan muzvirongwa zvedzidzo, budiriro nekudzivirirwa kwenyika."
Vamunangagwa vatendawo mauto ari kuenda kunoshanda neAfrican Union neUnited Nations mukunochengetedza runyararo kune dzimwe nyika. Vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai Togarepi vati mauto akakosha zvikuru uye anofanira kupembedzwa.
"Mauto edu anoita mabasa akasiyana-siyana. Guru racho ndokuzvidzivirira kuti nyika yedu irambe iri yedu, pasindichaya unokanganisa kana kupinda mumiganhu yenyika yedu. Vanoita basa iroro zvakanyatsonaka, saka tinofanira kuvapemberera. Then kune nyaya yemabasa mazhinji avanoita, kuvaka makliniki nguva even drought relief, iko zvino izvi tinoona mota dzamauto dzichiita mabasa iwawo, saka tinofanira kukoshesa mabasa mazhinji anoitwa nemauto edu eZimbabwe."
Asi vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa munyika vari kuchema-chema nekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika kuri kuitwa nemauto. Muna chikumi mwedzi wapera, mumwe mukuru wemauto kana kuti Zimbabwe National Army Commander Lieutenant General Anselm Musanyatwe vakati vanhu vachamanikidzwa kuvhotera ZANU-PF uye bato iri richatonga kusvika madhongi amera nyanga. Gore rapera vamunangagwa vaka domawo mukuru wemauto ose kana kuti Zimbabwe Defense Forces Commander General Philip Valerio Sibanda kuva nhengo yePolitbureau yeZANU-PF kunyangwe zvichityora bumbiro remitemo. Vakazorova nendeshure mushure mekunge vamwe vada kuvaendesa kumatare. Muna 2011 mumwe mukuru wemauto Mushakabvu Douglas nyika yaramba vakati wavaizosaruta Mushakabvu Morgan Tsvangirai vaive mutungamiri wehurumende. Mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC vaPromise Mkwananzi vati mauto haasi kutevedzera bumbiro remitemo.
"Mauto edu anoda kuti adzidziswe padare inonzi transformation muchirungu. Tichigadzira ndava kune kuora kuriko kumusoro kwehoyo. Makomanda tinoona kuti haatotevedzera mirayo nemitemo yechiutu yatinoziva. Anoda kutevedzera zvinodiwa nevanhu veZANU-PF. Mauto enyika hafaniri kunge ari muhomwe erimwe bato kana rimwe bato. Anofanira kunge akamira panzvimbo asina dadivi raakarerekera. Izvozvi kutaura kudai, masoja anenge abuditswa panze kuti avhundutsire vanhu vanofanira kunge vachidzivirira."
Kopasi pemutemo, mauto anotarisirwa kuita sei chaizvo? Tabata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights kana kuti ZIMRIGHT vadzikamaibere.
"Izvo rinouya tiri panguva yakamanikana ende pane kugunununa kwakanyanya pamusana pevanhu vari kutyorerwa kodzero dzavo. Saka mukupemberera kwatinoita zuva remauto irori, tinozvibvunzawo zvekare kuti legacy yemauto yedu panhau yekudzivirirwa kwekodzero dzevanhu yakamira sei. Bumbiro redu remutemo rinoumba musection 210 inonzi independent complaint mechanism, yekuti avo vose vane chekuita nekutyorwa kwekodzero dzavo nemauto vanofanira kukwanisa kuenda kukomishoni iyoyo vachinodemba-demba. Izvi hazvisati zvaitwa."
Vanoongorora sarudzo dzakaitwa muZimbabwe kubva muna 1985, 1990, 2000, 2002 uye 2008 vanoti dzainge dziine mhirizhonga uye vanochengetedza nyika kusanganisira mauto vachipomerwa mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanopikisa. Muna 2017 mauto akatungamira mukupidigurwa kwehurumende yamushakabvu Robert Mugabe. Asi vanotsigira zvakaitwa nemauto vanoti vamugabe vainge vakakomberedzwa nematsotsi. Mhemberero dzanhasi dzange dziri dzechimakumi mana nemana. Mhemberero idzi dzaitwawo mumatunhu ose enyika. Vakuru vemauto kubva kunyika dzemusadak vapindawo mumhemberero dzanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.